Mashoko aya abuda pagungano rekucherechedza zuva revashandi raitwa mumusha wedzivarese kwamuHarare nhasi. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza zviuru zvapinda mugungano iri kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemari, kushungurudzwa kwevanhu, kusungwa pamwe nekushaya mabasa. Vatiwo dambudziko rimwe riri munyika kushungurudzwa kwevashandi, kusabhadharwa pamwe nekudzingwa mabasa. Vatiwo zvinosuwisa kuti kana matare edzimhosva ari kupawo mitongo inotorera vashandi kodzero dzavo. Vamwewo vati kunze kwematambudziko aya vanhu vari kutambura munyika nekushaya chikafu, kushaya pekugara pakanaka, uori hwapararira, uye zvese izvi zvinopera chete kana vakanyoresa nekuvhotera hurumende inovapa mabasa gore rinouya.
Handei kunovhota ndiko kuti tikwanise kuisa hurumende inoita zvido zvedu. Ndizvova, kana tisina kuenda kunovhota zvinoreva kuti tiri kugutsikana neupenyu huripo. Ndizvova.
Vati nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti vashandi, mhuri dzavo nevanhuwo zvavo vanyorose pamwe nekuvhota gore rinouya. Vamoyo vashorwawo vanhu vekuchina vane mabhizimisi muZimbabwe vachiti vanhu ava vari kutyora kodzero dzevashandi pasina zvavari kuitwa nehurumende. Mutungamiri wezcit uva Peter Mutasa vati kunyange hazvo sangano ravo richimirira vashandi rave kuita zvematongerwo enyika, nekuti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dziri kuita kuti vanhu vatambure munyika. Vaendera mberi vachiti haisi nguva yekuti vanhu varambe vachichema, asi kuti zvave kuda kubatana.
Weduwo hakuna imwe nzira, nzira ndeyekutosungirira, sacrifice and determination. ZCTU palast conference yayo gore rakapera takawirirana isu kuti takufanira kubatanidza mastudents vanotengesa misika, vana mari vanoshayiwa dzimba, malandless people in Zimbabwe vasina pekugara. Tikufanira kubatanidza munhu wese titange inonzi movement yedu yokuti zvinhu zvishanduke.
Vatsvangirai avo vaive munyori mukuru wezcitu vasati vasarudzwa kutungamirira bato reMDC vaudza mumwe wevanhu kuti vanhu vari mukana wekusandura upenyu hwavo gore rinouya nekubvisa bato reZANU PF pachitaro. Vatsvangirai vati vanhu vese kubva kumatima nenyika vari kuchema nebato iri, uye matambudziko ese ari munyika akonzerwa nebato iri, zvekuti sarudzo dza2018 dzinofanira kugadzirisa zvichemo zveruzhinji. Vati Zimbabwe yafanana nekambani iri kudzokera kumashure, uye vatungamiri vekambani iyi vatadza basa, uye vanofanira kuenda kumusha.
Zimbabwe is insolvent. Hapana munhu anogona kuisa mari mukambani inonzi Zimbabwe nokuda kwekuti the company is making huge losses. Tese tichatema panapa, zviri kumbofamba sei, zviri kumbofamba sei. Munhu akasaka kutisike panyaya yokuti kambani igonzonzi yabroka munomuziva. Kambani inonzi Zimbabwe yabroka. Zvaakuda a new chief executive to turn around this company so that it can perform to the satisfaction of the stakeholders.
Vatsvangirai vati mapato anopikisa munyika pasi penational electoral reform agenda ari kushanda pamwe kuti ashandure mitemo yesarudzo, uye izvi zvichaita kuti zvido zvive ruzhinji zviremekedzwe. Vatiwo vanhu vanofanira kubuda neuwandu hwavo kunovhota gore rinouya, uye ivo havasi kuzotambira zvinobuda musarudzo kana vasina kukunda.
Takanangana nemaelections ari kuya 2018. There is no outcome yatinobvuma isiri victory for the opposition. Ndakuita what wrong much. So pakati handibvumi, kandisina kuhwinda handibvumi. Ini 2018 kandisina kuhwinda handibvumi.
Munyori anoona nezveupfumi mubato ravatsvangirai vatapiwa Mashakada vanoti hurumende yebato ravo ichaunza mabhiriyoni zana emadhora munyika mukati memwedzi mitatu yapinda pachigaro. Zvichakadai, gurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira pamwe nevebato reZANU PF havana kupinda mugungano ranhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Vamiriri vemasangano akasiyana-siyana akaita seInternational Labour Organization nemamwe anoshanda akazvimiririra apinda muchiitiko chanhasi. Zuva revashandi rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.